Zvinhu mudunhu remasvingo zvakaita manyamamire nerongo zvichikonzerwa nekushayikwa kwemafuro nemvura yekunwa zvichiuraya mombe nemadhongi. Amai Tsitsi Mabhosva vanogara mumusha wechipangai kumwenedzi vanoti nzara iriko gore rino yapedza mombe dzavo uye vakunetseka nekuriritira mhuri yavo.
Hoye drauti izvezvi handisisina kana mombe kana imwe, uye ndihwo upfumi hwedu hwatakatarisira kuti tiendese vana vedu kuchikoro. Tadorasikirwa noupfumi nokuda kwokuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Uye tatovapa dambudziko guru, dai hurumende mambotibatsirawo nokuti hatisisina kana pokutangira.
Vamwe vakaita saamai Tresi Mudzingiri vanotiwo vakatoomerwa nekuti mombe dzavo dzose dzakatsvairwa nenzara, saka vachisina chipani chekusunga kuti varime chikafu chemhuri yavo.
Enda kunotenga chikafu kutaundi, asi chikafu chacho chiri kudhura, 400 bond, saka 50 kg, saka isu tisina mari. Tinodoraramisa nokutema mashizha miti dzichidla, saka pakadorema nokuti upfumi hwarasika hwakanyanyisa hwakawandisa. Ine dzangu dzadofa dzinokwana kusvika 23, saka pari zvino ndasara nemombe dzisingakwane kana kusungika chaiko kuti ndinde ndinorima apo mvura isi kunaya, saka kutambura kwacho kunenge kwadonyanyisa.
Vamwe vanoti nekuda kwekufa kwemombe mhuri zhinji dzave kutambura nekuti dzaitengesa mombe kuti dziwane chikafu. Vatomatlananzi vanotiwo nekuda kwekushayikwa kwechikwe chikafu nekupera kwemombe dzekutengesa, vamwe vabereki vave kutorodza vana vari vadiki kuti vawane raramo.
Tarisa muno mumwenezi, tinoona kuti zvipfuwo ndopane upenyu hwevazhinji. Vazhinji vanorarama nokutengesa mombe dzavo kuti vawane chouviri. Naizvozvo kufa kwemombe kwareva kuti havachakwanisi kudzitengesa dzine mutengo mukuru, uyezve havachakwanisi kudzitengesa vachibhadharira vana vavo zvikoro. Nokudaro tiri kuona vanasikana kunyanya vava kusiya chikoro nokuda kwokuti vabereki vavo havachakwanisi kuvabhadharira mari. Nerimwe divi tiri kuona vana ava vachizorodzwa zira ravo risati rasvika, iri nzira yekuti vabereki vavo vawane chouviri.
Vamwe vabereki vanoti dai hurumende nemasangano akazvimirira oga abatsira nekuita zvirongwa zvekuti vawane dzimwe mombe dzekupfuwa munzvimbo idzi. Nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mhuri dzakawanda dzinorarama nekupfuya mombe zvekuti kufa kwadziri kuita kwasiya vakawanda vachinonga sose nemuromo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekurima vaparents Shiri kuti tinzwe maonero avo, sezvo vakange vangasiri kudayira Nhare Mbozha. Asi mumwe mukuru mubazi rezvekurapa kwezvipfuwo mudunhu remasvingo, Dr Ernest Dzimwasha, vanoti mombe zviuru zvina dzakafa nenzara nekushaya mvura mwedzi wapera chete. Nyika yose inonzi yakarasikirwa nemombe dzinopfuura zviuru gumi mumwedzi mishoma yapfuura. Dr Dzimwasha vanoti mvura ikarambira mudenga kuchiredzi nemwenezi, uwandu hwemombe dzichafa huchawedzera. Varimi vanoti kutenga huswa kuri kudhura, sezvo bhero rehuswa riri kutengeswa nemari inosvika madhora makumi masere nemazana emadhora pamakirogiramu 15. Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union muhurukuru yakaitwa nebepa Nhaure Herald vakakurumidza varimi kuti vatengese dzimwe mombe pane kuti dzese dzipere nenzara. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandhi Maramba.